Mu musha wa St. Mary's chitungweza nasi maskwera mwine bata mrefu bata mfupi apo vechidiki ve MDC vange vachirwisana nemapurisa anodzivirira mhirizhonga afumu bata jongwe emuromo akananga kumba kwemutedzeri wasachigaro webato iri uye vari mumiriri wezengeza west mudare reparamende vajob sikala. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nerimwe sangano rinonzi Zimbabwe Concerned Citizens Forum ekuti nhengo dzaro dziri kuda kunovaka musasa padzimba dzevatungamiri vebato reMDC vanoti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa, mumwe mutevedzeri wavo vatendai Biti uye vasikala vachivapomera mhosva yekukoka zvirango. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vatenda kuti muchitungwiza maita mhirizhonga.
Ichokwadi pane mayuti vafamba vachipisa mataya vakapwanya bhazi rezupuko window screen vakatorera vamwe vanhu macellphone, saka mapurisa vazoenda vakasunga vanhu 11 varimo kwemapurisa zvichitaura kudai. Uye tinokurudzira vanhu kuti vasaite ruzha kana vane zvichemo kana vachiita zvinhu zvavanoita zvese, ngavateedzere mitemo kwete kufamba vachirova vanhu vachipwanya zvinhu.
Tabatawo vasikala mbune kuti tinzwe divi ravo.
Mapurisa ndoamuka nhasi mabapedza kuuya kusvika pamba pangu kuzondizviringa ipapo. Saka vasvika zviripo ndicho kuti ko vanhu vatiko ini raioti mavakazara kukaya muchiuya pamba pavasikala chaneta chii.
Vasikala handivo chete varara vamire vachitya kuitwa kanyama kanyama. Munyori mukuru webato iri vatendai Biti vanotiwo pane vamwe vanhu vamboedza kuda kuya kumba kwavo nhasi.
Vauya kuma 11 nemugwagwa unonzi True Road vari muchimotikari so chekumapurazi chihaino ndokupaka pakona padru napauland. So havana kubuda sangwa ine matichets, saka ndovatatuma vakomana kuenda ipapa pafura ipo. Saka vanga vachitaura nevamwe vachiti kune vamwe vauya ikatanonoka tiri vashoma, uya ikakumana tiri vashoma, vamwe vaya havana kuuya. So they just a drove off. Asi isu tatini vakomana vangu vari mujurahoro, tatini vakomana vangu vari mujurahoro. So I think vanenge vanyatsoona kuti kana tichiona kuti mujurahoro mune chii, chii chinoitika, ende chachi chachayawo zvishuwo.
Vachitaurawo neStudio 7 vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum vataurai kandishaya vati vatungamiri veMDC ndivo vakadaidzira zvirango ndokusaka vari kuronga kuenda kunovaka misasa kudzimba dzavo.
Saka we have now realized kuti kana uyu akamisa mari yaifanira kuraramisa nyika yese, which means either iye ndiye akapiwa mari yacho kana kuti ane imwe source of fund inomuraramisa iye, ndoyaakunzi nemacitizens taakuuyawo mukoma tizombogarawo kumba kwenyu tichidya zvamunodya tichirarawo pamunorara tichitsvagawo maschool fees kwamuri, nekuti mune imwe source of funding yakakupai zvimuklosi yaifanira kudyiwa nemunhu wese. Saka haisi demonstration vaenzi varoda kungoenda kudzimba dzacho.
Asi zvanhasi vakandishaya vaudza Studio 7 kuti havana kunge vatumira nhengo dzavo kuenda kudzimba dzevatungamiri veMDC ava.
Ndo urongwa hwatombomira nekuti hwapindwa nehonye iri kuda kukonzeresa violence, inova ivo pachavo vakomana vasarudza nzira yekuzviprotekta nayo, vaona kuti bheta vafanoita violence vega. Vafunga kuti macitizens akapusa zvekuti achaita dhenza according to their tune oenda kudzimba dzavo, votanga kurwa mafactional fight MDC vachishandisa macitizens. Saka iyo citizens iyozvo discovered kuti no, taakuda kutoshandiswa nevanhu pahondo dzavo kuti vazviprotekte nekuti vasikowe mamaxims yapolitical party.
Vabiti vatiwo zviri pachena kuti vechidiki ava vari kushandiswa kubva kuhofisi yemutungamiri wenyika chaiyo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezevasori vaOwen Mudhanube kana mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba. Asi mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati vamunangagwa vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Iwayo ndazvonzi manyepo, nekuti kana iri nyaya yemahuman rights yenyika dzinotonzi ishamwari dzeamerica, asi dzine mahuman rights records asingatauriki. Vanocheka vanhu misoro vasina kutongwa, vanovharira vanhu mazirongo vasina kana kumbobvira vaende kwakukoti. Izvozvo tine nyika dzakasiyana siyana hatingati kuti ndomane mazita, asi dziriko. Saka nyaya yekuti Zimbabwe inofanira kuimprova pama human rights, inoita maeconomic nemapolitical reforms ndeemanyepo. Nyaya yavo yakatangira paland reform, pachakaita land reform.
Vanyati vakurudzirawo mapato ose zvematongerwo enyika kuti aedze kutaurirana pane kuita zvetsvimbo mugodzi. Kunetsana panyaya yezvirango uku kuri kuuya apo mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo nemamwe makambani avo vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo.